kuapplyira akaita saka apply kuti kutanga tichingoda kuti cancellation isustainiwe nekuti the matter was urgent. Zvino kechipiri tinoda kuti in the normal course of events dare rizokancela the purported cancellation because the case iri mastage mairi. So stage yekutanga tahwina the effect yacho ndeyekuti Dr. Dish's license has not been cancelled. The purported cancellation is suspended. Vanobvumidzwa kuenderera nemaoperations avo.
Saka izvi zvinoreva here kuti vanhu vanenge vakukwanisa kuona Kwese TV kusvika nyaya yacho yapera mumatare?
Ndizvazvinoreva.
Zviri kutanga rini izvi?
With immediate effect, majudgment ematare kakaanotove handed down ipapo anotitanga kuve effective. Saka with immediate effect, atotaurira client Kwese neDr. Dish vaakutoziva kuti vane kodzero yekuenderera mberi nemaoperations avo.
Saka hapasati patarwa zuva rekuti imwe yacho inonzwi karini?
Hasati yatarwa because the other one haisi agent iyo. Ichatoda kuti pave nemamwe mapepa anofailiwa. Dr. Dish vafailewo mapepa zavo. Then BAZ yofailawo mamwe mapepa yozonzwika as an ordinary case not as an agent application. Saka inotora nguva nekuti inoenda ichiteedzera marules ecourt.
Asiwa
matare edu ari pa vacation kuzvinhu yanga yakwanisa kupinda nekuda kweagency yayo.
Asiwo magweta ebhaza havana kuti vachakwira here kudarire pamusorosoro?
Hatisati taziva kana vanogona kudecida kuita izvozvo ikodzero yavo vanogona kuapila. Kana vakaapila tinoaplya kuti judgment irambe ichioperata. Appeal yavo pending determination of the appeal. Vaapila kureva kuti tichatoita ine agent application zvakare.